Vachitarira gwaro rengoro yezvinhu zvakakosha zvinoda kugadziriswa kuitira kuti nyika iite sarudzo dziri pamutemo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika, mukuru weERC vatawanda Chimhini vati kunyange hazvo bumbiro remutemo riine hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka, mutemo wesarudzo hausati wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro iri. VaChimhini vati gwaro ravaparura nhasi rinotarisa zvinhu zvakanyanya kunyutswa nazvo neveruzhinji musarudzo dzapfuura, uye rinotsananguravo zvinofanira kugadziriswa kuti munyika muite sarudzo dzisina gakava. Vati sezvo mutungamiri wenyika vakataura kuti pachashandurwa mitemo yesarudzo apo vakavhura paramende nemusi wechipiri, vanoda kuti nhengo dzeparamende nevese vane chekuita pakunyorwa kwemitemo vatore pfungwa dziri mugwaro ravo pakuvandudza mitemo yesarudzo. VaChimhini vati zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugadziriswa inyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota, nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote, pamwe nemamiriro ekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Mamiriro akaita Zimbabwe Electoral Commission patingati independence pachirungu kuti yakazvimirira yega here kana kuti haina. Constitution inoti inofanira kunge yakazvimirira yega, asi muelectoral act tiri kuona kuti mutemo haunyatsopa zvakakwana kuti dzekezvimirire yega, nekuti pane mamwe mabasa aanofanira kunge achiita achiita nezvesarudzo avanofanira kutanga vapuwa mvumo neminista wejustice, asi minista anenge akapoindwa zvakare nemutungamiri wenyika. Pamwe pacho minista iyeye anenge atori candidate.
VaChimhini vati vacharamba vachidzidzisawo veruzhinji matsanana akaita seSADC neAfrican Union kuti vataure nevatungamiri vemuno kuti vagadzirise mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Mukuru werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti gwaro raparurwa neERC rakakosha, uye vanotarisira kuti vatungamiriri neparamende vacharishandisa pakugadzirisa mitemo yesarudzo. Vati vanoona sekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vaitadzisa kuti mitemo ishandurwe, uye zvinhu zvinogona kufamba rwendo runo.
Nokuti ndozvaa chiri chivharo ndiye anga akamisawo, saka zvinhu zvizhinji iko zvino zvavhurika. Mamhepo anga akabata nyika anenge oita mashoma sokuona kwedu isusu. Saka tichatoona nokuti paramendi vamataura vakatifunga mbira dzako ndo hati mona kana mutemo mukuru wenyika uyu wakanga waitwa naiyeye mushakabho wataviga wanga uri wake. Saka iko zvino tichaona kuti uchagadziriswa kuti vanhu vadzike mutemo mukuru wenyika yavo, ndokuti zvinhu zvese zvigoita zvakanaka.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana zvasanduka munyika kubvira pakabviswa vaMugabe, vachiti hurumende yavaMugabe yairamba kusandura mitemo yesarudzo yakafanana neyava Emerson Munangagwa.
Hurumende haina kuchinja, vanhu vanoti kwakachinja hurumende vanonyepa. Kwakachinjwa munhu Mugabe ndiye akabviswa pakaenda vaMunangagwa, asi vaMunangagwa vakangopinda mustraight jacket. Straight jacket iyeye inonzi ZANU ndeisingadichi isingadi marifundi. So zvimwe zvese zvaanosora achitaura zvekuti kuekonomi sarudzo dzedu dzinokwanisa kuitwa kana paitwa marifomu ari political ari kutaurwa neERC inotaura zvakanaka, asi chinhu chikuru panyaya yemareforms wayo chanesa inyaya yekupindirwa mune zvematongerwo enyika nevanhu vomusecurity apartheid.
Vachivhura paramende nemusi wechipiri vaMunangagwa vakati vakatoumba chikwata chedare remakurukota icho chichagadzirisa zvese zvakanzi zvigadziriswe nemasangano nenyika dzakaongorora sarudzo dzegore rapfuura. Zvimwe zvakanzi zvigadziriswe inyaya yekuti mapato ese awaniswe mukana wakafanana kumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende, uye kuti vechiuto nemadzishe vasapindire musarudzo. Asi ERC inoti komiti yekugadzirisa mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuitira kuti imirire vanhu vese kusanganisira masangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.